nyaya iyi yakwizwa muda National Assembly nemunyurano nezvenyaya dzeupfumi MDC zvakare vachimirira Hatfield mudare iri. Dr. Tapio Mashakada avo vati upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye zviri kukonzerwa nekuti hurumende iripo haina kana zano rekuti yogadzirisa dambudziko iri sei. Vati kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi kuri kukonzerwa nemaitiro ehurumende akaita sekuramba ichishandisa mabond note, kukwereta mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe zviri kunze kwemutemo, kushandisa mari zvisina mwero pamwe nekusava nemitemo yakanaka yekukwezva vemabhizimisi kuti vazosime mari dzavo munyika. Vamashakada vati zvitevera kukwira nekushayikwa kwave kuitwa zviri munyika nekuda kwekusagutsikana kweveruzhinji nemabhizimisi nemari iri kushandiswa pari zvino, hurumende inofanira kurasa mabond yotanga kushandisa mari yekusouth Africa sezvo iriyo nyika inoita bhizimisi nezimbabwe zvakanyanya.
And I will explain detail on the modalities required for policy decision.
Kushandisa marandi yachisimu chinoda mari asi zvinongoda kuti hurumende itore matanho chete. Kurega kukwereta kuRBZ hazvidi mari asi zvinongoda kutora danho chete.
Vati izvi zvinoita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi nechimbi chimbi nyika ichitora mamwe matanho akawanda ekugadzirisa upfumi. Vati panofanira kuva nemutemo wekukwezva vemabhizimisi pamwe negwara rekuti nyika yogadzirisa nyaya yezvikwereti sei kuitira kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwemari nezvikwereti zvekusimudzira upfumi hwayo. Vati havabvumirani nemaonero agavhuna webhanga guru Dr. John Manguja negurukota rezvemari vamutuli Ncube ekuti upfumi hwari kutanga kusimuka zvekare. Vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzimise hurumende kuramba ichikwereta kubva kuRBZ nemamwe masangano zviri kunze kwemutemo vachiti inofanira kupiwa mvumo yekuita izvi isati yakwereta. Vachitsigira nyaya iyi muumiriri weHarare East zvakare vari mutevedzeri wasachigaro muMDC vatendai biti vati hurumende inofanira kuzvidzora pamashandisiro ainoita mari uye inofanira kubuda pachena kuti mari chaiyo iri kushanda munyika ndeipi. Vati vanobvumirana vamashakada kuti nyika ngaishandise marandi. Vatiwo veruzhinji vanoda kuvimbiswa kuti mari dzavo dziri mumabhanga dzakachengetedzeka uye hadzizonyangarike sezvakaita muna 2007 na 2008.
Tinofanira kuchengetedza mari yevanhu iri mumabhanga. Matanho akatorwa nehurumende pakutanga kwemwedzi uno anoita kuti vanhu vatye kuti mari dzavo dzichashaya simba. Hatingaregi izvi zvichiitika zvekare.
Vabiti vatiwo zvese zviri kuitika zvine chekuita nenyaya dzesarudzo vachiti kunyange ZANUPF yakabira sarudzo yari kutadza kuita chikiribiri chayo mukugadzirisa upfumi. Muumiriri webwera South vaJoseph Chinotimba veZANUPF vari zviri pachena kuti pane vanhu vari kuda kuona vanhu vachitambura uye vanhu ivava ndivo vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyika muno vanoda kutonga nyika inei nokushapa kwevanhu nezvara zvinenge zvichiitika nevanhu nekukwidza mutengo kuitira kuti hurumende iripo ibve yacho haigoni zvechiitwa nemo nevanhu vakaryiwa manexte.
Kubvira zvakaparwa urongwa hwemashandisirwo emari hwemonetary policy navamanguja pamwe nekuturwa kwemimwe mitero mitsva navamwe svondo rapfuura, mitengo yezvinhu iri kukwira kaviri kana katatu pazuva sezvaiitika muna 2008 uye zvimwe zvinhu zvari kutoshayikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.